Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu 13 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Munzora vanoshorwa kuti vanoda kuti sarudzo dzemabai elections dzimbomiswa. Musangano wevashandi vehurumende venyika dzemuAfrica wakatanga nezuro muvhuro kuVictoria Falls. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 13 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pachiuru chine 665,685. Nezuro kwakare vanhu 416 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru 400,000 zvine umwe chete 704,001. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 436 zvine 452,452. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 402 zvine 145,195. Vapora munyika vachiita zviuru 39 zvine 237,200. Sangano reMDC Alliance rinoshora chikumbiro chakaitwa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Munzora kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chekuti vaMnangagwa vambomisa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections. Bepanhau reStandard rinoti pamusangano wakaitwa pakati pavaMunzora navaMnangagwa nomutevedzeri wavo kuState House, vaMunzora vakakumbira kuti sarudzo idzi dzimbomiswa. Muparamende yeZimbabwe mune zvigaro zvinopfuura 24 zvisina vamiriri uye 10 ezvigaro zvisina vamiriri mumakanzuru. Izvi zvakaitika mushure mekunge bato ravaMunzora radzinga vamiriri ava vachiti vange vasisiri vebato reMDCT. Vamwe vanoongorora zvematongero enyika vanoti vaMunzora vakaita chikumbiro ichi nokuti vanotya kuti bato ravo rinokundwa musarudzo idzi. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Thwachayo vaudza Studio 7 kuti vaMunzora varatidza pachena kuti vanoshanda nebato reZANU-PF uye kuti havana chido nevanhu.
Chekutanga ndechekuti maMPs nemacouncillors akadzingwa neZANU-PF naMunzora vanga vasikafani kutombodzingwa. Zvakaitwa zvisiri pamutemo nenyaya yekuti vane masimba ekuchikora nekubhendesa mutemo wenyika kuita zvavanoda. Chechipiri ndechekuti avanhu vanhu vanomirira zvido zvevanhu ma MPs vanhu vanomirira vanhu kuma constituents kwavo ma councillors achimirira vanhu kuma wards kwavo and kuti vaite izvozvo vanenge vasarudzwa nevanhu kana vasipo zvinoreva kuti vanhu venharaunda idzodzo havana vamiriri vanosvitsa zvido zvavo pazvinofanira kusvika kuhurumende saka tinenge taita problem yekuti ndiani aakumirira zvido zvavo saka demokrasi inonga ichitaura kuti vanhu venharaunda iyoyo vane mvumo kana kuti vane kodzero yekuti vasarudze mumiriri wavanoda panguva yavo iyoyo
Saka chii chiri kuitika apa vashachayo.
Zvatiri kuona zviri kuitika inyaya yekuti vanoziva kuti havadiwi nevanhu paground. Nekuti vanosarudza manje zvasiyana nokubhendesa mutemo kuya apa vavanhu vakuita zvido zvavo, vakuratidza zvido zvavo. Saka inyaya yekuvhunduka, inyaya yekukwata kutya kuenda kuvanhu. ZANU-PF haina kana vanhu vanovatsigira haina vatsigiri vakakwana hatingataure nezvamunzura munzura hatorina kana besu remunhu unomusapota anongomberesheka ega achitsvaga rubatsiro kuZANU-PF nekuti ndokwake chaiko chaiko kwaari kuZANU-PF zviri pachena kuti munzura akunyatsobuda pachena kuti wawe ZANU-PF agara zvakachita zvezano asi apa azvinyatsobuda pachena saka vari kushanda vese vakaungana vakadaro vachiziva kuti kuvanhu hakuna do vanhu vese vanosupporta President Nelson Chamisa ne MDC Alliance saka nyaya yekuda kunyebera corona corona yazodai nokuti panguva ya corona yacho ndopanguva yavakadzinga vanhu zviri pamutemo ndopanguva yavakaita Supreme Court ruling isiri pamutemo zvavo zvekutya vanhu zvavo zvekuvhunduka zvavo zvekuda kubhendesa mutemo wenyika zvisirizvo saka izvese zvivana veZimbabwe vari kuzviona asi isu tinongokurudzira kuti vanhu vanofanira kumirira vanhu munharaunda vanhu vanenge vakabuda munharaunda umomo mushure mekunge vasarudzwa vapuwa mvumo nevaridzi venharaunda kuti atimiririrei pazvido zvedu
avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hwachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanorumbidza vamunzura vachiti vane chido chekugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyika sezvo vapindawo musangano remapoka anopikisa ari kuita hurukuro nemutungamiri wenyika repollard
kumusangano ndakutini ndakutenda president idhini rangagwa nekuchirongwa chavo chakatanga pavakahwena maelection a2018 chepollard chavakainvita all political players kuti vauye vaone kuti vanga ona maonerwo ezvepolitics nyika yeZimbabwe zvingafamba sei kuti zvinge zvingavandirawo penyu hwevanhu vemuZimbabwe vachiti ivo mapato ose akakwikwidza tinoziva kuti mune vamwe vanhu vamunoreprezenda uyai kupollard tigare pasi tione kuti zvii zvatingaita ini somukuru wenyu wakashagwa navanhu vese inda kudanai
saka vacharumbira kukumbira kwakaitwa navamunzora kuti sarudzo dzimbomiswa munokuona sei
vamunzora zvavakaenda kuna president vachikumbira kuti mabyelection ambomisiwa vari kuzviita on his right as a citizen of Zimbabwe plus as a political leader of a opposition party MDCT and he has every right to do that now tiri kuona isu kuti munhu oga oga unenge akuonekwa sokuti uri kuda kushanda na president unobva anzi mutengesi aiwa nguva yevatengesi tinoiziva kuti yange yaiitwa zvikuru nguva yehondo ikapera iko zvino izvi tiri kuona kuti MDC Alliance yachamisa inoblema chero chinhu chinenge chiitwa napresident nevose vanoshanda napresident saka vanhu havachadi zveMDC Alliance saka vamunzora vakaona kuti no politics dzemuzimbabwe hatichadi kuita kungopopotedzana nokubayana bayana nezvigumwe dzaakuda kuti tiite politics dzokuita embrace one another we are all zimbabwens ndo inonzi patriotism tofanira kuda nyika yedu chido chenyika ndochaita kuti vamunzora vakwanise kuva munhu weopposition leader weopposition anokwanisa kuita nhau napresident wenyika comrade idhi munangagwa zvinhu zvakanaka toda kuroverera vamunzora mavoko kuti vaarecognize kuti president wenyika ino ndicomrade idhi munangagwa
avo vange vari vanomirira ZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7 Vashandi vehurumende venyika dzemuAfrica vari kusangana kuVictoria Falls kwemazuva matatu kutanga nezuro muhuro. Musangano uyu ndewe kucherechedza kukosha kwemabasa anobatwa nevashandi vehurumende muAfrica yose. Musangano uyu uyo wakarongwa nesangano reAfrican Union ndewe chisere kuitwa uye uri kupindwa nevamiriri vanobva kunyika pfumbamwe. Dzimwe nyika dzose dziri kutevera musangano uyu kuburikidza nedande mutande nekuda kwemutemo unodzivirira kupararira kweCOVID-19. Mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakaparura musangano uyu zviri pamutemo nezuro vachiverenga mashoko avo padande mutande vari muHarare. VaChiwenga vakakurudzira kuti vashandi vehurumende vange vachipihwavo mihoro inovagutsa, vachiti hurumende yavo iri kugadzirisa zvichimo zvevashandi vayo kuburikidza nekuita nhaurirano. Nyika dzine vamiriri kumusangano uyu dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Rwanda, Kenya, Algeria, Tanzania neZambia. Mutevedzeri womunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu, avo vari kuVictoria Falls vanoti musangano uyu wakavakoshera zvakanyanya sezvo uchivapa mukana wekudzidzawo kubva kune vamwe vashandi vemuAfrica. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vashandi vehurumende takaungana kuTare Victoria Falls tichicherechedza kukosha kwevashandi vehurumende pasi rino, nokuti vashandi vehurumende vane basa guru ravanobata mubudiriro yenyika. Saka nyika dzemuno mudunhu reAfrica dzakaungana kuno kuVictoria Falls. Tine ivo vehurumende dzenyika dzakasiyana siyana vari kubudisavo zvavanopa nezvavanokwanisa kuitira vashandi vavo kuti vange vane ugaro hwakanaka. Vashandi vehurumende vari kuratidziravo zvishandwa zvavo, matanho avanotora, mabasa avanobata anoita kuti mararamiro evashandi vehurumende ange ari emhando yepamusoro. Saka kuma kuwerere apo nyika dzose dziri kunge dzichikwikwidzana kutaridzana unyanzvi hwazvo pakubata kwadzo basa, hurumende dzichitaridza unyanzvi hwadzo ende vashandivo vachitaridzawo unyanzvi hwavo pakumiririra nekufambisa kodzero dzavo mumaererano nekushanda kwavo mubasa rehurumende.
Zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi vaMushangu?
Musangano uyu wakakosha zvikuru nokuti wakanangana nokuchinjana pfungwa maererano nemashandiro uye kushandirwa kunenge kuchiitwa. Saka isu taona sevashandi kuti tiri kudzidza kubvawo kune dzimwe nyika dzakatiunganira muno, nekuti tareva kare kuti musangano uyu uri kupindwa nenyika dzose dzemuno muAfrica dzichinge dzichiratidzirawo. Saka tiri kudzidza zvizhinji kuti kana tichinge tasangana nematambudziko akadai tingamapedzawo sei, kana tichinge taonawo zvakadai tingazvifambisa nenzira ipi zvinova zvinoita kuti tivandudze mararamiro evashandi vehurumende. Tiri kudzidza zvizhinji, ivo vari kudzidzawo kwatiri. Saka inguva yekuchinjana umbowo nepfungwa nemazano zvine chokuita nevashandi vehurumende.
Takanzwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pakuparura kwavakaita musangano uyu zviri pamutemo, vachitaura kuti vashandi vehurumende vanofananga vachibhadharwa mihoro inovararamisa. Makatambira sei mashoko iwayo, tichiona kuti imi munogara muchinetsana nehurumende nenyaya dzemihoro?
Izvi zvinhu zvetinotambira nemufaro nekuremekedza, kunze kuti vakuru venyika vaona kuchema kwevana vavo. Kana vataura varivo vachiti zvine pfaniro yekuti tinge tichiongororerwa mihoro yedu yetinotambira, tinozvitenda uye tinoda kurangarira kuti mashoko evakuru haawiri pasi. Zvavari kureva kureva kuti vachazvizadzisa. Takanyorawo tsamba kumukuru wenyika tichikumbirawo kuti vatinzwire ngoni nekuongorora magariro edu apo hurumende yakatopindura kare. Zvino izvi zvakutaurwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika kuzadzisa zvezvakare rimbiso yakabva kumukuru wenyika, kureva kuti tava netariro yokuti hurumende ichanzwa uye ichaita zvakafanira kuitwa kuvana vayo kuti vange vane ugaro hwa
avo vange vari mutevedzeri womunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare kuVictoria Falls naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai vateereri veStudio 7.
Ini ndini Mike Hove.
Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi tiri kuzeya nyaya yezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekuti mitemo yakaiswa nehurumende yakanangana nekusimbaradza kudzivirira kupararira kweCOVID-19 zviri kubata zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Herald rinoti mbavha dzakange dzakapakata zvombo dzakarwisa bhazi reBoundary Express rakange richibva kuHarare richienda kuBadbridge dzikarova nokucheka vamwe vafambi nemapanga ndokuvabira zvunhu zvavo. Izvi zvinonzi zvakaitika pakati pemvuma nemushagashe nezuro mangwanani. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini makadini pa Studio 7. Vashamarari vose vakandimire nevamwe vose vamunoshanda navo. Ndandichida kutaurawo pamusoro pamalaba uyo ari kurambira pachigaro ari kudzoka pabasa zvechisimba zveganyabvu. Zvichida isi mhosva yake anenge akatengwa na president wenyika iyoyo. Asi ndinopa kutenda kunewe vari kumirira vanomirira kodzero dzevanhu Human Rights Lawyers, malawyers akasiyana siyana ari kubatana. Rambai makashinga mbozi kutambura kwatiri kuita munyika muno ndiuye malaba yeye. Ndinotenda zvangu muiwe nezuva rakanaka vashamarari veStudio 7 nemose vateereri vanoteerera chino chirongwa pa87.
Vashamarari vedu veStudio 7 apo magadi apo tofara nezvirongwa zvamunotipa pamhepfenyuro yatoteerera iyi. Kazane mhuri yese yeZimbabwe inoteerera mhepfenyuro iyi. Ai, ndinokumbirawo zvangu kuti posei konai vanhu vei muchipedzawo nguva kudaidzawo vanenge vanacharumbirapo. Hamusi kuona kuti haana kana chaari kupindurawo here charumbira, ari kungozambarara pamusoro pemubvunzo. Vana acharumbira ava ndevekungoda zvavo kudaidzwa kumusangano wavo kwavanenge vachinwa tiuko nekugara zvavo zvisina maturo vachitaura ikoko vari kuzano kuerwa musangano. Tinomuka waunzawo patinonge tiri kuti tiri kufamba tichiteererawo zviri kutaurwa apa. Munonzwawo munhu akadaro munenge muchitikanganisira vanhu vei. Tarisai vasibanda zvavari kutaura vari kutotaura sendiwo machifu. Nekuti munhu ari muvanhu ava vanhu ava vanorume vachifuridzirawo. Mabvunza zvemubvunzo wamamubvunza acharumbira haana kutokwanisa kutaura. Aa kutotaurawo zvimwe zvisipo. Saka please ka dai muchitinzwirawo tsitsi. Matibvisirawo zvenyu vanhu vanenge vanacharumbira vekuti havana chavanotaura chavanotibatsira nazvo.
Makadini ko vana mukuru. Ndinoitwawo Victor Jengura ndiri kuno kuMozambique kuBeira. Ndinoshungurudzikawo zviri kuitwa neZANUP PF iri kuputsira vanhu misika yavo pavanogadzirira vachiforoma zvitina zvavo kuti vatsvage raramo yeupenyu panyika. Ivo vakuenda vachinovaputsira kuti vashaye zvokuita kuti vafe nenzara. Bati iyo zano yacho isingakwanisi kuti igadzirise maindastiri kuti vanhu ivava vabve ipapo vachienda kumaindastiri vanowana zvokuita. Vanoda kushungurudza vanhu mumatauni kuti vafe nenzara nekuti masupporters emdc alliance yapresident Chamisa. Tinokumbirawo dai vasiyana nezvavari kuita izvozvo zvakashata. Regerai vanhu vatsvage kurarama kana mazoita maindastiri. Vanhu vakuti maindastiri ariko ari kutsvaka vanhu vanoda kupinda mabasa, moputira vanhu kuti endai kumabasa. bati ndimuno vanhu vese vezano ndarokurudzira vanhu kuti tsvakai mabasa ekubata mabasa emaoko vanhu vaita mabasa emaoko vatero vaputsira futi saka zvavari kuita ndezvipi zvavari kukurudzira vanhu ndezvipi
aimi varume mimi kurisei kuristei kustudio 7 vamwe makomendeta zava kudobhowa muchisarudzawo zvi muri kutaura nina George Swanda pamberi mbapo nyaya iri kuitika kusouth africa iyo nai varume vanhu kutiza kuchinda kusouth africa vakatodza zanu pf makawana nezvinhu izvozvo ko vakaenda kuhunera kudhara kuma18 chakuti machakuti chakuti kudhara dhara vehunera vaitizei kunze kwenyika kwagara kungobudiwa kuchingoimbwa nyange musouth africa vanhu vemusouth africa kunodora nevamwe vari kuamerica kana kuti uk vomusouth africa imomo vanotsvakei vatizani muizonli kungochuza zvaanenge afunga kuti aite zvinenge zvichiendera nelife yaari kutsvaga chete because anenge akasununguka zvinezvo mozoda kutsvakidzira kuti atidzingwa nezanu p f ari kutatanidzwa nezanu p f muchaneta nazvo tichingototonga
aiwa inini ndiri bho kunoku ndiri kuno South Africa asi ndiri kuda kuzama kutaura kuti ndiri kukuzwai mashoko ese amunotipa aiwa anotifadza ndeni ari kunzwika munzeve dzedu tese tiri kumateerera zvizvino kwazvo tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tinoziva kuti vamwe venyu vane maaudhiyo avanotumira atisati tashandisa pachirongwa tinotambira maaudhiyo akawanda zvikuru asi ndapota musaure mwoyo rambai muchitumira maaudhiyo enyu muaite mapfupi uye achinyatsokunzwikwa tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yave nerimwe zuva rezororo. Paramende yeAmerica kana kuti Senate yakavhota 415-14 kuti zuva ra19 rive zuva rezororo muAmerica. Musi wa19 mugore ra1865 vanhu vechitema vaisvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu 250,000 vakange vari muutapwa mudunhu reTexas vakaziviswa kuti vakange vasunungurwa kubva muutapwa. Izvi zvakakonzera kufara nekupemberera kukuru nekuitwa kweminamato yekutenda. Zuva iri rakatanga kuzivikanwa nezita rekuti Juneteenth. Gore rapera mumazuva akatevera kuurawa kwaGeorge Floyd, vechichena vazhinji ndipo pavakatanga kuziva nokunzwa nezvezuva Juneteenth, mamwe makambani achipa vashandi vavo zuva rekuzorora. Apa ndipo pakabva kurwira kuti zuva iri riitwe zuva rezororo zviri pamutemo, izvo zvakazovhoterwa nesenate svondo rapera. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina magwaro ekuti zuva iri richiva zuva rezororo muAmerica. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti Juneteenth izuva guru kuvanhu vechitema pasi pose.
Zuva rinonzi Juneteenth izuva rinopembererwa nevanhu veganda dema vakanga vakapambwa yatingati slavery panguva yapfuura yavo. So izuva ranga richicelebratwa muno muAmerica sezuva rakaita vanhu kuti vave neyatingati freedom. Mazuva apfuura aya takaona the Congress ichipasa temo wokuti Juneteenth ive yatingati federal holiday yokuti vanhu vave vachipembera zuva iri riri holiday inorekognizwa nemunhu wese.
Kukosha kwezuva iri kunobva papi?
Yatingati pachirungu significance yazvo ndeyekuti slavery kuguma kwayo and kucelebrata kwakuita vanhu this holiday seholiday yatingati federal irecognition yokutaza kuti izunu zvanga zvisina kumira zvakanaka ende zunu zvokuti pazvakazopera zvunhu zvaifanira kuva zvakatopera nguva yacho iyo.
Chii chinoitwa pazuva iri?
June 10th izuva rokuti vanhu veganda dema muno muAmerica munomu vanotocelebrata ende vanotopa hurumende kugratitude yekuti zuva rakureka kunezwa as a holiday. And tingati zuva iri kuti rizonzi federal holiday sezvaraita izvi inguva yekuti dai zvakatoitwa kudhara. And issue yekuti slavery and zvinhu zvinova zvichiitika kune vanhu vatema nangwe nhasi uno wekuti nangwe slavery yapfuura yekuti vanhu nhasi vachirungoonekwa vachipfurwa nemapurisa nyaya dzeusarura ganda dzirungoonekwa zvichingoita zvinhu zvokuti dai zuva iri takatotanga kurirekognisa nguva yapfuura iyi kuda maybe zvimwe zvinhu zvatikuona mazuva ano dai zvaazvishoma kadai zvisingasaitiki.
Vanhu vari kufarira zuva iri zvakadini?
Vanhu veganda dema vanhu kufara muno muAmerica nekuti zuva iri izuva rinokosha chaizvo. Izuva rinokosha pakuti vanhu vakawanda vakabva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica and vanhu vakauya muno muAmerica vasingazivi kuti vamwe vacho havatozivi kuti vakabva kupi and vakawanda vaicelebrata this holiday vachitarisira vachiona sekuti iliberation yavo yekubva paupambwa yatingati slavery and yekutarisirawo kuti vamwe vavo vangave vachidzokerawo futi kuAfrica. So kuti hurumende uno muAmerica yakurege kunesa zuva rese seholiday zvinhu zvinokosha chaizvo chaizvo. Zvinhu zvinokosha pakuti whether uri munhu mutema une ganda chena kana kuti une rimwe ganda zvinhu zvokuti zuva iri vanhu vasi vachambotomira kutora nguva yokurangarira zvinhu zvakaitika nguva yapfuura iyi seholiday. Vanhu vatema kunoku vanotenda chaizvo zviri kuitika zvakaitika and mutemo wakapaswa yekuti June 10th ive holiday. But June 10th izuva rakakosha chaizvo chaizvo zvekuti munhu wese noti kungoti muno muAmerica chete but you know kuAfrica kune dzimwe nyika ku every continent yekuti people vanofanira kucelebrata zuva iri yekuva the end of slavery muno muAmerica.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari paRunare kuTexas neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoshorwa kuti vanoda kuti sarudzo dzemabi elections dzimbomiswa. Musangano wevashandi vehurumende venyika dzemuAfrica wakatanga nezuro muvhuro kuVictoria Falls. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.